vachitsa chikumbiro chikudare muchochese wenyaya iyi valandlord mutsokoti vati vamafume vakavhiringidzana naumwe vavafakazi panyaya vari kupomerwa vageorge dzehonye vachiziva kuti vaisafanira kutaura navo kudzamara nyaya yavo iri matare yapera saka nokudaro vamutsokoti vati dare rinofanira kudzosera vamafume mujeri kwete kuvapa mukana wokubvisa mari yechibatiso sezvakatongwa nedare repamusoro vakanzi vabhadhare mari inoita zviuru makumi matatu zvemadhora ari maRTGS asi rimwe remagweta avamafume vatendai biti vabva vasvitsa chikumbiro kudare chekuti mutongi panyaya iyi vangoni nduna vageze maoko avo panyaya iyi sezvo varivo vakanyima vamafume mukana wokubhadhara mari yechibatiso panyaya yokunzi vamafume vakavhiringidza mafambisirwo enyaya yemumatare kana kuti obstruction of justice pavanonzi vakataura navadzehonye pacho vabiti vati zvave kuda kuitwa nehurumende izvi zvinoratidza kuti iri kutsvaga uta nemugate kuti iroverere vamafume ichiziva kuti mutongo wakaturwa navanduna wokunyima vamafume mukana wokubhadhara mari yechibatiso uri kupikiswa navamafume mudare repamusoro vanduna vabva vageza maoko avo panyaya iyi izvo zvatendwa nerimwe remagweta vamafume vatonderai bhatasara
meya mafume vachishandisa Mr. Beat ivo vaisa chikumbiro chavo chokuti hazvigone kuti mutongi akavanyima bill pavakasungwa musi wa 14 December angari zvemutongi anonzwa nyaya yekuti vanofanwa kunge vachibhisirwa here bill kana kuti vachirega vachinyimwa nekuti mutongi uyu pavakanga vachiita nyaya yebill iyo vanotiwo vakaona vakagutsikana nezvaitaurwa state kuti vamafume vakange vainterfere newitness saka taona kuti hazvigone kuti ivo vanzwe futi nyaya iyi ine chekuita nenyaya imwe chete iyoyo
vabhatasara vatendawo kuti nyaya iyi yave kuzonzwikwa noumwe mutongi mangwana
mutongi vabvumirana nesu vabvumirana navamafume vakativo vaakuzvibvisa panyaya iyi nyaya iyi ichadzoka kudare mangwana uko kwatichange tichi state ichiisa chikumbiro chayo chekuti bill rikanzurwe pamberi pemumwe mutongi
pakatanga kusungwa vamafume vaipomerwa mhosva yekunzi vakakonzeresa kuti kanzuro yeHarare itengesere hanzvadzi yavo nomwe mushandi wekuhofisi yavo yeugweta mastendi vasina kutevedzera gwara rekanzuro asi vamafume vari kuramba mhosva iyi iyo yavakazonzi nedare repamusoro vabhadhare mari yechibatiso vakamirira kutongwa vakazosungwa vachinzi vakanga vachikora zvavakanga vatarirwa nedare kuti vasavhiringidzana nevafakazi mune imwewo nyaya yanga iri mumatare vaimbova mukuru wekambani yenet one valazarus muchenje vanzi vadzoke kudare mwedzi unouya apo vachapihwa mutongo wavo pamhosva yavari kupomerwa yekunzi vakashandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo kuzvipa imba yebasa asi pakutongwa kwenyaya iyi vamuchenje vakati ndizvo zvagara zvichiitika kuti mukuru mukuru wekambani anobhadharirwa imba yokugara nekambani ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.